Vateviri vemitambo vatatsana nemabiko makuru apo mujawo mukuru wemabhiza weCastle Tankard urikutora nzvimbo mangwana kuBorodo Rescues panguva iyo mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iri kufamba imwe nzendo. Pari zvino chikwata cheFC Platinum ndicho charatidza kuti chakabaka moto gore rino nekutora mapoints ese 12 pamitambo mina, zvekuti vamwewo vakaita sava Jonas Murungweni vatove kutaura kuti kugona kunenge kudada ndiwe chatora mukombe weleague gore rino.
Pari zvino yandakafungirei ingatori mukombe iPlatinum vari kutamba dzine mutsindo ende kocho wavo ari kuziya zvaari kuita, ari kocha bhora.
Chikwata ichi chakasiya Capes United nemapoints 2 zvekuti chingangowedzera utungamiri hwacho sezvo chiri pamusha apo chiri kusangana nechikwata chisiri kunyatsotamba zvakanaka cheHarare City. Asi murairidzi weMasunshine City Boys Taurai Mangwiro haasi kutya kubvira moto kuri kuita maMoney Bags, achiti iye haasi kuona chinovatadzisa kukunda.
Ndione tichinetseka kuvakunda, ndinoona chikwata chedu chichiita zviri nani.
Zvakamira zvakadai, chikwata cheCapes United chiri kutarisira kuramba chifemera FC Platinum mugotsi apo chiri kusangana neBorder Strikers iyo iri kutambura munyaya dzemari nemunhandare zvekare. Vateviri veCapes United vachiri kupemberera kukunda kwavakaita Dynamos 1-0 zvoni rapera, asi muongorori wezvemutambo wenhabvu vaMishek Tsaga vari kuyambira maGreen Machine kuti kufarisa uku kungangopera vakadherera Border Strikers.
Bora harisina majema anonzi maGiants. Nonyaya kuti katarisa kana maAfcon kana World Cup, masurprises anokuwanika kwese kwese.
Panguva imwe cheteyo, Dynamos yakananga kuColliery uko iri kunosangana neHwange iyo yakatsamwa zvikuru mushure mekurohwa kwaOne neHarare City svondo rapera. Paulo George Silva uyo aitarisirwa kudzingwa basa svondo rapera achiri pabasa pake kuDimbare, vatungamiri vechikwata ichi vachiti ivo vachaongorora nyaya yebasa rake kana mutambo nechipangano wapera. Chicken Inn iyo iri kupesana nemurayiridzi wayo Joy Antipas uyo ari kuenda kwaMazulu kuSouth Africa musi wa1 Chikunguru ine mutoro wakati womei apo iri kusangana neBlue City iyo iri kumiramira mushure mekupinda muPremier Soccer League gore rino. Highlanders iyo iri kumbobaka moto odzima iri pamusha nechapungu panguva iyo vavakidzani vavo veHaumain vakananga kusakubva stadium kunosangana neMutare City Rovers. Mitambo pakati peTriangle neZPC Kariba neumwe uri pakati peTorocho Pirates neNgezi Platinum Stars ndiyo ichavhara musangano yemitambo muPremier Soccer League. Totarisa nyaya dzemabhiza. Mabhiza 14 ane mukurumbira achange ari munhandare yeBorodo Rescues mangwana kurwira mukombe mukuru weCastle Tankard. Bhiza riri kunyanyotaurwa nezvaro ndiFlux iro rakabva kuSingapore, asi iro vaongorori vezvemutambo uyu vari kuti richatora mukombe. Mutasi wemabhiza kuBorodo Rescues vachapuwa manhusa. Vanoti mushure mekukunda mumijawo minomwe kuSingapore vari kuona Flux isina anokwikwidza naro mumujayo uyu.
Number 1 Flux yakabva kuSingapore, I think ine chance, big chance yekuwina mujawo uyoyo. Danger yayo number 2 Ereklin ndo inokwanisa kukwikwidza nayo.
Mamwe mabhiza acharwira kutora mukombe uyu nemadhora zviuru 50 ndiEquina iro rakatora mukombe uyu muna 2014, Lucky Sam, Euratron, Silverhawk, Rock the Country, Print the Pounds, Mathematician, Fafri, Pacifica pamwe na Windigo. Mujawo uyu une bhiza rimwe chete remuZimbabwe, Tally 2 iro rinorairidzwa namuzvare Penny Fisha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.